manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 24 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuti vasafarise vachiita zvavanoda munyika nekuda kwekodzero dzakaunzwa nehurumende yavo.
Vanhu vanoita mutsadzo vanoita takangotarira, takangotarira. Asi vakazofunga kuti kutarira takanyarara kupusa. Kwete!
Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti sarudzo dzekutsvaga mumiririri weMutoko North muparamende dzeBy Election dzatanga nenguva uye zvikwanisiro zvese zvanga zviripo, asi rinoshushikana neuwandu hwevanhu vabatsirwa kuvhota. Makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League anosvika kwamvura yacheka makumbo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vayambira mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuti vasafarise vachiita zvavanoda munyika nekuda kwekodzero dzave kuwanikwa munyika. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamurombedzi kwaZvimba mudunhu reMashonaland West, vaMnangagwa vati vachamisa havafanirwe kufunga kuti vakapusa nekuvarega vachitaura nekuita zvavanoda munyika. VaMnangagwa vati vakaunza nguva yejekerere munyika, vachamisa yavanofanirwa kuremekedza.
Moita zvenyu musakanzwa munozoitai nemaguta zvepresidential import scheme yenu. Maguta manje moita mutikanzwa yamata tiri kuonai muri kuitai. Kusungunuka idemocratic space iri mukati menyika ino. Democratic space yataita create yokuti vanhu vanoita mutikanzwa vanoita takangotarira, takangotarira. Asi vakazofunga kuti kutarira takanyarara kupusa. Kwete!
VaMnangagwa vati munyika makaita sarudzo dzakanga dzine runyararo uye vakakunda, nekudaro vanofanirwa kuremekedzwa nevanhu vose kusanganisira nhengo dzeMDC inotungamirirwa navachamisa. Vatiwo nhengo dzeMDC dzicharamba dzichiburitswa muparamende dzakasaremekedza nekusimuka kana ivo vaMnangagwa vaenda kuparamende, uko vati vacharamba vachienda.
Musuno uyu paitwa budget, head of state ndopinda voramba kusumuka. Murayiro unoti kana head of state apinda munosumuka ivo voramba, nokuti kwai hakuna head of state. Speaker akati get out. Vakabuda. Ndicharamba ndichingoenda kuparamendi ikoko, vakazosumuka vachingobudiswa. Isi toita paramendi yedu tichingotonga, vachingobudiswa.
Mashoko avaMnangagwa aya atsigirwa nemumwe wevatevedzeri vavo vaKonstantino Chiwenga, ava vati vachamisa mupanzi wenhema uyo ari kurota achitonga, izvo vati zvisingazoitika nekusingaperi.
Saka hapana anofanirwa kumborota kuti mangwana zvichaita kwangu. Kana zvingadai, wedza munhu ari muopposition, wedza ari kupi, tiri kutaura kuti Shumba Murambwi vanogara varipo nekuti muzodziwa wamambo. Himo bakasaru kuti vaveko. Saka musafungire kuti zvikadaiwo nefunga makore akadaiwo zvedu zvinenge zvanaka nechapinda hapana nzvimbo hapana pekupinda.
Vamunangagwa vati bato ravo richashandura mitemo muparamende kuti vaite zvavanoda sezvo vane nhengo dzinodarika zvikamu zviviri pazvitatu.
Over two-thirds majority in parliament. We can pass any law we want in parliament.
Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti bato ravo harisi kuzoshayiswa hope nekwavanoti kuhumana kwevatungamiri veZANU PF vaviri ava sezvo vana veZimbabwe vari ivo vanosarudza mutungamiri avanoda kwete vamunangagwa kana vachiwenga.
Hakuna demokrasi yakaunzwa navamunangagwa. Vamunangagwa navachiwenga makurukota eudzanyiriri. Zimbabwe yose yotambura. Hakuzvibetseri chikidzira vachamisa, kuda kuchikidzira MDC, kuda kuchikidzira vazhinji veZimbabwe. Chisingaperi chinoshura. Chamhara chete kubva kwavari ikoko nepawa yavakatora yemusengabere.
Mutungamiri wenyika vashamisawo vanhu vakawanda apo varumbidza vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ava vati vari kurwara vari kunyika yeSingapore vachiti ndibaba venyika. Vamunangagwa avo vanga vachichengetedzwa zvakasimba nemauto vasvoropodza vebhizimisi vari kukwidza mitengo yezvinhu vachiti vose vari kuramba kuderedza mitengo vachatorerwa marezinesi. Musangano wanhasi ndiwo wekutanga wekutenda vanhu nekuvhotera bato reZANU PF musarudzo dzadarika. Ndakamirira Studio 7 pamurombedzi kwazvimba, ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti sarudzo dzekutsvaga mumiriri weMutoko North muparamende dzeby-election dzaitwa nhasi dzatanga nenguva uye zvikwanisiro zvese zvanga zviripo. Asi mukuru wesangano iri amai Rindai Chifunde Vava vanoti sangano ravo rinoshushikana neuwandu hwevanhu vabatsirwa kuvhota uyewo nemadzisabhuku achishandawo sevabatsiri mukuvhota. Amai Chifunde Vava vanoti zvakadai izvi zvinogona kunge zvatadzisa vanhu kuvhota vakasununguka. Chigaro chekumutoko North chakasiiwa naamai Mabel Chinomona veZANU PF avo vave mutungamiri wedare reSenate. Dzimwe sarudzo dzeby-election dzaitwa kuChegutu East dzekutsvaga kanzura weWard 16 kuChegutu mushure mekushaya kwavaSilas Chikati vaive kanzura. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Chifunde Vava.
Pari zvino taona kuti apolitikena for on time manekiros ss angari manekiros anenge mabalet boxes mabalet papers zvese zvanga zviripo hapana takashota. Asi chatangoona ndechekuti kwanga vanobatsirwa kuvhota vakawanda kuvhotera mwanasati vanonzi mapato agent vakamirira bato reZANU PF. Asi taonawo kuti pamapato agents ipapo pane veZANU PF neMDC Alliance pamwe polling station akawanda. Asi hatina kuona veNational Constitution Assembly vanga vachingovapa mapolling station mashoma.
Zvino uwandu hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota uhwo hauiterese kuratidza kana paine kumbunyikidzwa kana kumanikidzwa kungangodaro kuripo.
Apa ndozvinonesa nokuti iko kuziva kwedu Zimbabwe ine vanhu vakafunda vakawanda. Saka ukatarisa maobserver reports emuna July zvinhu zvakatarwa futi nyaya yemasystem. Apa tiri kufunga kuti taitarisira kuti dai mastatistics atienda pasi asi zvinoramba zvichingodaro. Tingovapo kuti kune vanhu vanongoita assisted voting.
Kwamutoko kunyanya tinosinzwa mazuva aitwa sarudzo kuti masabhuku nemadzishe vanenge vaine ruoko rwekumanikidza vanhu kuti vaende kunovhotera musangano uri kutungamira weZANU PF. Maonawo zvichiitika nhasi here izvi?
Ndozvatataura kuti long term observers vedu anga aripo vanga achiti pamusangano food chikafu chiya chiya chaitiwa nokuti uri kubato ripo. Kwozoita masabhuku aya anenge achinzi ava mapati agents pamutemo zvanga zvakatarisirwa kuti vange vari neutral apolitical vasina diri ari kutora asi kwama sabhuka ava iye patezi zvinoreva kuti munge akatitarisira kutina nokuona kuti munhu wese auya avhotera pati yavo here
avo vanga vari mukuru wezesni amai Rindai Chifunde Vava vari parunare muHarare nestudio 7
Harare woye, tinotenda nekutitsigira kwenyu muhurukuro yepa Crown Plaza Hotel. Iko zvino, totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wemuvhuro, musi wa26 Mbudzi, 2018. The Voice of America Studio 7. Takabatana neMedia Center. Tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Rusununguko rwekuzvitonga kwematunhu devolution. Nezvinetswa zviri kusangana nevagari vedhorobha reGwanda nenzvimbo dzakatenderedza veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu kushayikwa kwemari kushomeka kwemafuta edzimota nezvimwe tichitarisa kuti zvii zvingaitwe kuunza zvirongwa zvebudiriro kumatevereland south sanganai neni Praxedes Jeremiah nemusi wemuvhuro 26 Mbudzi 2018 pa Apex Lodge mudhorobha reGwanda kubva na 10:30 mangwanani kusvika na 12:30 masikati hurukuro iyi tichaitepfenyura ichiitika ipapo padande mutande repaFacebook pamapeji edu VOA Shona VOA Ndevele ne VOA Studio 7 musapurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari veGwanda
Mukuru wesangano reZimbabwe Defined Destiny ZDD Bishop Anselmo Magaya vanoti vanotenda zvikuru neuchapupu wakapiwa kukomisheni iri kuongorora mirizhonga yakaitika mushure mesarudzo nevaimbove mukuru wevechidiki mubato rezanu PF vaJim Kunaka maringe nekurova nekupondwa kwakaitwa vatsigiri vemapato aipikisa bato iri mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anoti panyaya iyi
Vachitaura kuvatapi venhau nhasi mangwanani muHarare. Bishop Magaya vati mashoko akataurwa navakunaka anofadza nekuti zvinhu zvisina kumboitwa nevatungamiri veZANU PF kuti vabvume mabasa akaipa avakaitira vatsigiri veMDC. Vakunaka vaipa hutsapupu uhu vari pamberi yekomisheni iri kutungamirirwa neaimbove mutungamiri weSouth Africa vakalema Monsanto iyo iri kuongorora nezvemirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu apo vanhu vatanhatu vairatidzira muHarare vakapfurwa ndokufa
tinotenda zvikuru nezvakaitwa navakunaka pavakapa chapupu chavo maringe nezvavaita vari muZANU PF munotondera vazhinji venyu kuti vakatotaura kuti tiri muZANU PF taisabvumira MDC kuti ite marales
Bishop Magaya vanoti mupuro yakaitwa navakunaka ichapamukana wokuti vanhu vakawanda vataure zvakaitika kwavari pamirizhonga iyi
zvinoreva kuti vane mukana kuti vaidzokere kumakoti vakahenga kana kuti vakabatirira pamaconfessions aJim Kunaka saka tiri kudimanda kuti ZANU PF ibude pachena uye tiri kudimanda kuti pave zvakare neimwe commission inoongorora zvakaitwa muna 2008 inogona kupa mukana vanhu kuti vauye vachitaura zvavakaitwa uye zvekare inogona kupa mukana kune vamwe vanhu veZANU PF vachipiwa protection yokuti vauye kupupura zvavakaita
Vanoti vanofara nezvakaitwa navakunaka chero zvazvo vasina chokwadi kuti dai vasina kudzingwa muZANU PF vaikwanisa kupupura semapupuriro avakaita
kunyange zvazvo tisina chokwadi kuti dai asina kudzingwa muZANU PF aikwanisa kupupura mapupuriro iwayo here asi tinozvitenda
Bishop Magaya vakurudzira vemakereke kuti vasimuke vatsiure chivi kwete kudya patafura yavanoti yevaipi nevatongi nokuti zvinozovatadzisa kuita basa ravakatumwa kuita naMwari
uye tinokurudzirawo zvekare makereke kuti asimuke aite zvaanofanira kuita mukutsiura chivi kwete kumirira vana kunaka kuti vatizototaura chokwadi chaitadzwa kutaura nekereke.
Vakurudzirawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vadzidze kubva kuna vakunaka kuti vatendeuke uye vabvume zvimwe zvezvinhu zvavanoramba maererano nemhirizhonga yakaitika mugore 2008.
Saka zvatiri kuda kukurudzira vaMnangagwa ndezvekuti uyu mwana wenyu uyu anga ari muzano pevhu aita chinhu chakanaka, iminiwo sapresident ndozvinhu zvamaifanira kuita izvozvo.
Komisheni iri kuongorora nezvemhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu yakashevedza vanhu vakasiyana-siyana avo vane humbowo maringe nezvavakaona musi uyu. Varatidziri ava vaive vachisusumwa nenyaya yekunonoka kwaive kwaita Zimbabwe Electoral Commission ZEC kuzivisa zvakanga zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa pamwe nemutevedzi wasachigaro webato iri vaTendai Biti vanotarisirwa kumira pamberi pekomishen iyi svondo rinoya kuti vapewo huchapupu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na5 PM. Musi wechishanu kubva na4:45 PM kusvika na5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weEuropean Council vaDonald Tusk nemutungamiri wehurumende yeSpain vaPedro Sanchez vaita chibvumirano nhasi chere mangwana reGibraltar, izvo zvabvisa chiminga mupinyi chikuru zuva rimwe chete musangano weEuropean Union usati waitwa, uyo wakanangana nekutambira kubuda kweBritain mumubatanidzwa uyu kana kuti Brexit. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine mumwe wedu watinoshanda naye iko kuno kuStudio 7 achange ainesu ipo pano pachirongwa. Regai tiende kwavari tizwe kuti ndiani uyezve vakakurongerei chii. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ini ndini senior editor mupepeti wenhau paStudio 7 ndichitumanirira rurimi rwendevele. Ndiri senior editor wendevele, ndinonzi Praxedes Jeremiah.
Titsanangurewo kuti muri kupi uyezve mafambira chiikoko.
Ndiri kuno kuHarare muZimbabwe. Inini ndinowanzoshandira ndiri kuWashington DC. Asi iko zvine izvi ndakatouya kuno kuHarare muZimbabwe kuti tiuye kuzoita zvirongwa. Takabatana neve media center takaronga misangano inonzi ma town hall meetings. Apo tinenge tichikurukura nenhau dzakasiyana siyana dzinobata vana veZimbabwe. Hurukuro idzi takadziita kubva musi wa 7 Mbudzi. Apo takaitira kuChipinge. Inini nhangu ndakanga ndisati ndasvika. Tikabva kuChipinge tikabva taenda kwaMutoko ndakanga ndisati ndasvika. Asi ndakazosvika pakati peMutoko neHarare.
Pane zvamuri kurongerawo here nyanya madzimai nevasikana vechidiki munhaurwa dzenyu muchange muri kuenda kupi?
Takavarongera uye pavatauri vedu vese ivavo takanyatsoronga nenzira inoita kuti pave nemunhukadzi kana vanhukadzi vaviri pavatauri vedu. Saka taiona kuti pakusarudza vatauri vedu tainyatsosarudza vanomirira vanhukadzi, vanomirira vechidiki, vanomirira vanhu vese, nyanzvi munhu dzakatsaukana nemabato ezvematongerwo enyika, nyanzvi mune mabasa akatsaukana tsaukana taiita izvozvo. Saka tinenge tichitaurawo zvekare nenhuna dzevanhukadzi kuenzaniswa ikoko kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Mikana kuvana kuvanasikana, mikana kune vechidiki, zvese izvozvo zvinhu zvinokurukurwa pasi pedingindira renyaya inenge ichikurukurwa munharaunda iyoyo. Saka tichibva muHarare tiri kuenda kuGwanda. KuGwanda nemusi wemuvhuro musi wa21 Mbudzi 2018 uku tinenge tiri paApex Hall Center mudhorobha reGwanda. Saka tikukukukura vese vanogara mudhorobha reGwanda pamwe chete nenzvimbo dzakakomberedza dhorobha irori, huyai kumakuwerere tinge tichikurukura neni wenyu Kasedzi Jeremiah kuitira kuti tinzwe nhona dzenyu zviri pamwoyo penyu. Pamwe vangateererawo vakuru vari ikoko kuhurumende nekuti panhaurwa yatakaita muHarare vazhinji vakanga vachichema nerokuti hurumende yedu haititeereri, haitoriwo pfungwa dzedu apo pavanenge vakuunganidza kana kuti vachiita zvifungo zvinotibata isu sevanhu veZimbabwe. SeStudio 7 yeVoice of America takabatana neveMedia Center tiri kukupai mukana iwoyu wekuti munge muchizvitaurira nhunhu dzenyu vanenge vakateererawo paradio pamadande mutande vanenge vakateererawo nekuti tichange tichistreama live paFacebook mabandiko eduwo anoti VOA Ndebele, VOA Shona neVOA Studio 7. Saka huyai kumakuwerere, huyai muzozvitaurira kuGwanda nemuvhuro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai chaizvo. Mumwe wedu Praxedes Jeremiah uyu ari kuHarare pari zvino kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Loveness, tochienda kuna Jonga Kandemiri kuchirongwa cheupenyu wedu, Our Lives.
Zvinogamuchira ine mufaro kuchirongwa chedu upenyu wedu, umwe tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve sangano idzva rinomirira vanorarama nekutengesera migwagwa yemuguta reHarare reSurvival Vendors Union of Zimbabwe uye zvinangwa zvaro nekubatsira kwarinenge richiita nhengo dzaro. Muhurukuro yedu tine mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri vaEmmanuel Kwamira. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaKwamira.
Zvakanaka iye, tiri pamwe chete vakuru.
VaKwamira, mungatiudzawo pamusoro pesangano renyu reSurvival Vendors Union of Zimbabwe.
Survival Vendors Union of Zimbabwe mubatanidzwa wevatengesi mavhenda anotengesa ari mukati meguta reHarare. Vakaronga nyaya yavo kuti vasvitsewo nyaya yavo zvakanaka kusvika kuhurumende nenyaya yemambunyikidziro avari kuita mukati meguta reHarare pakutengesa kwavanenge vachiita.
Tinoona kuti kune masangano anotengesa, muri kudyidzanawo here nemamwe masangano iwayo? Mubatanidzwa here wamakaumba kuti muzoumba Survival Vendors Union of Zimbabwe?
Takasika kwa vari vanu vaya vatikatanga kutaura ni mapo kakata sewayo. Kataura ni mapo kakata sewayo vashidi vacho na wakanga vasingara tijichido chukuda kuchimiri ya mazenda. Vamo vanga vaa kupinda mpolitik. Tinova hizo zisinga zuhudio ni mazenda. Zuhudi mazenda zivanu vani misangani ya kasiana siana. Vamo wane maone ravanu la. Taka isusu atidi kutiva pinda mkatinezi politik. Tinango vevanu varikura ramani kutengisa utitira rame kujia.
Saka sangano rinyi rine nengo ngani kushika parishu no wa kwa mira?
So far ningati kutare harare vese vane ngevari kuto uya nyote tirikuto ya bizi kuto nyora vano. Kato kufura moda ni 1000 ya 2000 something.
Zizi kuru za mungati sangano rinyi rino ita kubatira nengo zaru.
Vamovedu vari kumbunyikizwa wakabatu wari kutochwa guruwa mukatimu ya msaka anenga roa tinyovu batia kunja kunotaka wawamu kwa watu wanyora piswa vanyika uri wale madambu ziko wawo tukunja na opa kanaka kutituwa batira wano sungwa wazini sina marge mafaindi tinenda kwa wari tenu wakumbiri ya katuwa mirira ni malea zero main right kwa konekta watu wanyo wafunu kuke
kutimuna hawe nengo ano tarifuwa kubadara mari kana kutizizu nofana kutia muna haite kutawe nengo yesanga norenyi.
Hapana kana marino mbojiwa hapa. Chinungo tiwa ndike kutumuno. Nungo nyoresa kuwe nengo ya china tine maform za tino fila kutiratika na munu. Kabatwa, tika taka sita rako, tika rwana, wakanzu wa sungwa, tine nda tino kumirira mkati kumatare tmosa. Nukutu wa muajindi varu kufaundi wa unamarefa indi taka taku kufarira mkati. Taka tino kurumiza kuingeja maloyaz. Uva abudi sabani vayala.
Sangano rungo mirira hawa nutengesera wa miguwa kwa emu harare chete ere kana kutumune mwe matuna munu shandira umuri.
Saizo za achiri mwana mchecho wa chango burwa. Asita katari sautizo ziti chafamba ni nika yese Zimbabwe. Tichinzo wazi chemo zema vendors. Teta kuenda kumakuta kasi ya nasi yani. Tichibatira vanyo. Tudati wano wazi yo tichiko zirimuni. Kana wasungwa haufali kuruwa. Sisi rukui tika mkutere harari. Kana wasungwa unuruwa. Unutochwa neji. Sivija wanzi jema gecha wana achoku guiniswa guiniswa. Apa yu wa chikitu rafunza wako msiri mazi. Taka tufana timuna zye kotele jake tika anda sungwa. Andifani kuitu wa sakata zezu. Kana wazo tanga kumpunye kitu wa sakata yaro. Ufana kumira sii. Ujitali za kotele tako.
Mune mazu wa mangani kata tumwezi mingani maumba sangano hizi.
Tine mwezi ni kwa naja mitatu.
Matambu ziko makuru wa muruku sangano wana ose wano tengisera wame kwa kwande hapi. Tino wana kutu mazu wa pera mangamu shimbo hita wakisi na gonzo na mapurisa. Ninye kutu mve mku tengisera mkatume kutu.
Na nasi hili matambuzi kwa hata kawa andano kutisi tingati wa shindi wa jina wakuu ya vari undercover muna nenga siripabasa anungu uwea chingosi kakabata fenda umtori la mari saka mazi tayajia kutipa popo tika taura sesoni hasi wa mbota miti tika mbozo sanganiwe kansio tika mbo taura nyeso hazo kuti no isusu wami siri nanti shandi ne kansio za jeta makoresi kutulati awa polisi ili kutikabata mwini wano roba wano tocha mufundu kutira umtori la mari umtori la suza hao suzi ya vati kutore rwa. Kanzi wa hati katore razumi, kia iba daramari, ye fine, wadore razumi wako. Polisi liku tora, jitora razumi yaza, miliko wariko zende yaza. Na huda chika ziyati, ndio yawe kanzi were, kana tivawe le rizimu, tipati mendira wako sanda kuma venda.
Aywa, tinotenda shukuru wa kwa mira.
Eo, saka naka yetu, mwurabi baka ndara wakuri.
Tinotenda. Maangama katerira kune mtewezeri, we mnyori mkuru, we sanganore, Survival Vendors Union of Zimbabwe, wa Emmanuel kwa mira. Muchirongwa chedu, upenyu wedu, umotino tarisa watino sangana na jomu upenyu. Anukuwe ni kaine mufaro, semazu wa ose, dini wenyu, jonga kandemi iri, ndiri mu Washington DC.
No tenda kuna jonga. Munawu zemuitambo. Makwikwi ekaso laga Premier Soccer League ashika kwa mvura ya cheka makumbo nasi mitambo ya tambuka munyika ichibuda yakadai izvi. Nechrut 3 Dynamo 0, Caps United 0, Chapungu United 0, Ngezi Platinum 0, Black Rhinos 1, ZPC Kariba 0, Blawayo Chiefs 0, Shabani Mine 0, Erentals 4, Chicken Inn 1, Triangle United 1, Yada 1, Harare City 1, Mutare City 0, Bulawayo City 0. Chikwata cha FC Platinum, dicho chakatora mkombe we gororino, chinema points makumi manome, nemasere, chichitemeru wanengezi Platinum, inema points makumi matanatu, nemashanu. Taba tashika kumagumo, echirongwa cheducha nasi, ivainesu shakare mangwana, anokuone kai, nemufaro, ndini wenyu, Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Soko isika tisenda